manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 19 2024 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I Matamera Cyril Ramaphosa swear that I will be faithful.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vatora mhiko yekutungamira nyika. Dare repamusoro-soro muSouth Africa rorasa chikumbiro chehurumende yenyika iyi chekupikisa mutongo wekurambidza kudzingwa kwezvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits. Hurumende yorambidzwa kudzinga vagari vekwaMahachi kumaNikaland nedare repamusoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vatora mhiko yekutungamira nyika nhasi kwemamwe makore mashanu paUnion Buildings Nelson Mandela Amphitheatre muPretoria. Asi sezvo bato ravo risina kusvitsa zvikamu zvinosvika makumi mashanu kubva muzana kuti riumbe hurumende vabe kutarisirwa kuumba hurumende yemubatanidzwa nemapato anopikisa anoti Democratic Alliance, Inkatha Freedom Party, nerimwe bato rinonzi Good nerePatriotic Alliance. Vamwe vanga vari pakugadzwa kwavaRamaphosa vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutungamiri wenyika yeNigeria vaBola Tinubu uye mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu Hassan. Vatungamiri gumi nevasere vemuAfrica ndivo vange vakakokwa kugungano iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, regai titange tanzwa mashoko ava Ramaphosa vachitora mhiko.
I Matamera Cyril Ramaphosa swear that I will be faithful to the Republic.
Pamberi pevanhu vose vakaungana pano uye ndichitenda kukura kwebasa guru riri pamberi pangu semutungamiri wenyika yeSouth Africa. Ini Matamela Cyril Ramaphosa ndinotora mhiko ndichitsidza kuti ndichazvipira kunyika yeSouth Africa, ndichitevera nekuremekedza bumbiro remitemo renyika nemimwe mitemo yose zvayo yenyika ino.
Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza.
Maita enyu vaZininga, hongu taona zvese zvichiitika pameso edu, zvese zvafamba nenzira inoyevedza, zvinobva zvadadisa kuvamwana weAfrica.
Chikurukuru chamabata imi mubasa ranhasi ndechipi?
Chandingade kunyanya kubata nezvacho inyaya yekuona vatungamiri vese, vaibva vatungamiri vehurumende, vatungamiri vemapato mamwe, vatungamiri vakasarudzwa kupinda muparliamendi ichangogadzwa, vakaungana vakabatana chichiratidza kuti pane chinangwa chimwe chete uyezve chimwe chandaona chandifadza mashoko ataurwa nemutungamiri wenyika mashoko ekuumba mashoko akadzama anoita kuti vana veSouth Africa nepavari nhasi vaone chiedza kumberi kwavari kuenda
vabata nyaya dzipi dzamungati dzakakosha dzamunganongedzera
vabata nyaya yekuti vari kutambira zvakabuda musarudzo vakanzwisisa shoko rakataurwa nevakavhota vana veSouth Africa vati ivo mukunzvera kwavo vana veSouth Africa havana kupa bato rimwe chete mukana wekuti ritonge rirega asi vabva vayambira vachapinda muhurumende iyoyo kuti vange vachiisa zvido zvevana veSouth Africa pamberi
utungamiri hweZimbabwe vanhuwo zvavo vochidzidza zvipi mubasa raitwa nhasi muSouth Africa izvi
maita zvakanaka ongu ichokwadi kuti vamunangagwa vangu variko uye vakapfeka sikafu yavo chingadzidzwe pakugadzwa kwapurezidend Ramaphosa inyaya yekuti sarudzo dzinofanira kuuya dzichienda dzichisiya vanhu vakabatana vari vanhu kwete kuti vanhu vachidamburana vachitadza kutoonana nekuonerana pamwe chete saka inini chandofunga kuti Zimbabwe inofanira kuti idzidze apa ndechekuti patinoita zvesarudzo dai dzabatwa zvakanaka idzo sarudzo dzacho ngadziitwe zvine jekerere zvekuti munhu wese anosara akagutsikana
nyanzvi mweya dzezvematongerwo enyika vaidzidzisa pachikoro chetswane University of Technology muPretoria muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria kwakare naIvan Zininga weStudio 7 Dare repamusoro-soro reConstitutional Court muSouth Africa nezuro rakarasa chikumbiro chegurukota rezvemukati menyika iyi vaAaron Motsoaledi chekupikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court wekuti kuda kudzinga zvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi pasi pemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kwainge kusiri pamutemo. Dare rakati vaMotsoaledi vanofanira kutanga vanzwawo divi rezvarwa zveZimbabwe zvinosvika zvuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 vasati vazvidzosera kumusha. Zvarwa zveZimbabwe zvanga zvichimiririrwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHelen Suzman Foundation. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana Chambara kuti tinzwe mafungiro avo.
Izvi zvinoreva kuti zvanga zvakanzi nemutungamiriri Home Affairs handiwo mutongerwo wakaitwa nedare reHigh Court. Saka ini ndoda kunozvibvunza kudare repamusoro-soro kuti matongerwo akaita aya ndiwe here. Dare repamusoro rokuti aiwa bodo, matongerwo akaita nedare repasi pedu ndiyaiwo chaiwo. Iwo wakaretsva wakakanganisa mutemo wako.
Saka zvochireva kuti kudini izvi kuzvizvarwa zveZimbabwe?
Zvireva kuti mutongo uya wakatanga paya pakanzi minista akaresva muitiro waakaita pakungoerekana ati gwa maZTP aya anofanira kuchigadzirisa zvino zvose zvaanga zvaitwa mutongo iwoyo achigadzirisa nhona dzacho dzose naiye aine chishangwa chekuti anoda kuramba ari pachinhano ichocho chokuti maZTP haata pando kuvemo anofanira kuchigadzirisa zvese zvakarehwa nedare kuti agadzirise asi zveiye zvino minista anoguma ngaaumwe kana kuti kuchatoita imwe president vagadzwa nhasa vachaanaunza imwe cabinet saka hatizivi kuti minister of home affairs anoramba ari umwe kana kuti kuchauya umwe asi kuti ndinhingi kana kuti ndiani hazina nebasa nekuti judgment ino haisi kujaja minister semunhu iri kujaja minister nepamusana peofisi yake yaakabata
saka vana veZimbabwe vakanga vavotya kuti zvapera tava kudzingwa muno zvinoreva kuti vanowana mumwe mukana here wokumboti mazuva awedzerwe zvichionekwa kuti zvinofamba sei
tinofanira kuva netarisiro iyoyo kuti mukana inopiwa nakuti amakore mairi manje adarika saka vanhu vakawana mukana iwowo zvataakungotarisira manje tichivimba nazvo ndezvekuti mukana iwowo uchati kurei ndouchataurwa kunzi mukana wakakura zvakadii kuitira kuti vanoda kugadzirira zvavanenge vachironga neupenyu hwavo varonge vaine nguva kwete zvenguerikana vanzi
kwa zvanga zvaitwa na minister pai pai waizvo ndo zvanga zvakareseka chaizvo.
Aho vanga vari Gweta vachishanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana Chambara vari parunare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Hurumende nekanzuru yeChipinge varambidzwa kudzinga vagari vekwa Mahachi kumanika land nedare repamusoro. Vagari gumi nevatatu vainge vabatwa nemhosva nedare raMajor Street vachinzi vaigara pamisha yavo zvisiri pamutemo pachinzi paida kuva kwavo dhorobha nekanzuru yeChipinge. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku avanga vari mudare nhasi.
Nhasi izwa guru chaizvo chaizvo vaKandemiri kuvagari vekwaMahachi kana kuti vagari vose zvavo vekuChipinge nevese munyika yeZimbabwe vari kushushikana nenyaya yekubviswa pavanogara zvisina tsarukano. Tingati musi wa3 April gore rino Major Street yekuChipinge vanonzi vaAlfred Chinembiri vanga vakati kuvagari vekwaMahachi vanga vachienda kumatare vane mhosva yekuti pavari kugara apa havafaniri kupagara nekuti pakaitwa gazetted. Asi nyaya iyi payakakwidzwa kumusoro kudare kusore High Court nhasi uno zvichitevera mutongo wapihwa naJustice Muzenda vachigara pamwe chete naJustice Charewa vaona kuti aiwa humbo hwanga hwakaunzwa neChipinge District Council hwanga husingakwanisi kupa vagari ava mhosva. Saka vati vagari vakasununguka vagari vari free, hapana humbo hwekuti land yavanga vachigara iri gazetted uyezve mamepu anga akashandiswa neChipinge District Council aonekwa kuti anga ari mazhinji acho ekugadzira. Saka kutaura kwatiri kuita kunoku nyaya yaraswa kana kuti ngati muchirungu the appeal has been upheld. Toda kubonga kuti Gweta revagari Professor Love Momaduku achanda pamwe chete na advocate Taro Tashishka ndiwo anga achifambisa mberi.
Vagari vatambira sei mutongo uyu vaMaduku?
Nasi vagari vanga vari kudare papuwa mutongo uyu nedare vanga vakuda kutoimba mukoti zvekuti vatozobatwa vafara zvekuti kutaura kuno ndikutofamba navo kubva kwaMutare tichidzika kuenda kanyi kwaMahachi kwacheche. Vanhu vari kutoimba zvokuti ndatombo vanyara dzandi kwase kutaura nemi vari kufara zvisingaiti nekuti vari kuona kuti aiwa vanga vasingatadyiri nopisa nekugara vasina kugadzikana kuti akubvisa munharaunda yatakakurira takazvarirwa tisina kumwe kwekuenda.
Munoona here vekanzuru pamwe nevamwe vari munyaya iyi vachitambira mutongo uyu?
Sekuona kwangu Chipinge District Council handifunge kuti ine imwe option. Havana zvavanokwanisa kuita pamutongo waitwa nekuti Chipinge District Council havarwadziwe nemutongo wapihwa nekuti ari vanofanira kuutambira toenda mberi togara pasi tichikurukurira ta kuti tifambise nyaya dzedu.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vachitaura vari parunhare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vabereki vane vana vakaremara pamwe nevanorwira kodzero dzevana ava munyika vari kuchema-chema kuti kodzero dzavo kunyanya dzedzidzo, hutano, pekugara pakanaka pamwe nechikafu dzichiri kuramba dzichityorwa. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Kushaikwa kwezvikoro zvinokwanisa kupindwa nemawheelchair, mabhuku ebraille anoshandiswa nevasingaone uye varayiridzi vanogona kutaura nemaoko kana kuti sign language. Vanotungamirira sangano reDisability Amalgamated Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro.
Tine vazhinji vasiri kuzvikoro vane madisabilities. Nemhaka yekuti zvikoro zvimwe zvavanotofanira kuinda zvinofanira kuva specialized. Asi maspecial schools iwavo anenge achidhura. Dambudziko riripo nderokuti vabereki vavo havana ruzivo wokuti vangazvifambisa sei.
Mumwe mubereki ane vana vaviri vakaremara, amai Gladys Marengire vemumusha weRunyararo West muMasvingo vanoti:
Hataigambena, taimhanya, tavharira vana mudzimba kuti ndionekwewo ndisazojambiwa pavanenge vakupa zvikafu zvavo. Asiko zvine unfortunate part of it, kana kuonekwa chere even ukafona mvura inovharwa pane mwana une urema, ndovachanei tsvina yake, ndombikira nei inini handigoni kuinda kumaricho kuti ndibhadhare mvura kusvitika dzo. Asi takanga tichivaitira kuti vaende pazvigaro.
Muzare Agnes Gurune, avo vane usopewo pamwe chete nemwana wavo, vanoti vana vane usope vari kusarurwa, izvo zvinoita kuti vanetsike kuwana kodzero dzeutano nedzidzo.
Tokuona kuti vana vane albinism vari kumaraitsa avo hasinyatsotevedzerwa.
Mumiriri wevanhu vakaremara munyika kusangana reAfrican Union vanyasha nhau vanovawo mutori wenhau vanoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti vakaremara vawane kodzero dzavo kuti vave neupenyu hwakanaka.
Hurumende yedu dai yaiza nepese painokwanisa kuti ivandudze maresources anoenda kuministry of disability kuti vana vangu vachibatsirika kupublic service labor social office kuti vakaremara vana vangu vachibatsirika vangu vachienda kuzvikoro zvakakwana. Pasanzi kwanyenzi vadzorwa nekuti bhima ina kukwanisa kuti inge ichibhadharwa. Pasanzi kuchipatara kwashayikwa mishonga, mishonga inenge ichitengwa zvimuzvipatara zvo hurumende zvisina mishonga inotengwa maprivate. Vana ivavo vanofanira kuti vange vachi mishonga ichiwanikwa vagone kunobatsirika vagone kunorapwa.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevana reSocial Economic Action and Transformation for Humanity kana kuti SETH Muzvare Tendai Mafuka vanoti kushayika kwekodzero dzevana vakaremara kunofanira kupera munyika.
Kuti vana vane hurema havasinyatsowana zvinhu zvakakwana kwana, marights avo havasinyatsokumaona akakwana kwana, aripo zvavo asi anoda kuvandurudzwa. Pacommunities medu matinogara vanhu vachiri kusema kutiza kunyopora kana kutoviga mwana, tinoda kungotenda zvakare maefforts agara ari kuitwa nehurumende nana UNICEF ne Social Welfare Ministry of Health zvavari kuita kubatsiridza kuchengetedzwa kwevana.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vanoti hurumende ine zvirongwa zvinoita kuti vana vakaremara vawane dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Ndosaka muchiona muzvikoro medu tine zvakawanda wanda zviwanikwa zvavanokwanisa kuwana zvakaita seatinoti mahearing aids ekuti vaya vaya vasinganyatsonzwa zvakanaka vanopiwa mahearing aids nebazi redu. Kwoitawo vaya vanenge vari mapofu vanopiwa mabhuku ekuverenga ari mubrail kuti vakwanise kuverenga zvakanaka. Uyezve vaya vanenge vari kana pamawheelchair kana kuti vasingakwanisi kufamba zvakanaka, mukaenda kuzvikoro zvedu zvose kune yatinoti mawheelchair ramp.
Hurumende ine mutemo wenational disability policy uyo unokoshesa kuchengetedza kwekodzero dzevakaremara, uye iri kuvandudza mutemo wepersons with disability kuti kodzero dzevakaremara munyika dziremekedzwe. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vaimbotungamira nepenyoro yeZBC Radio 4 vaJohn Masuku neveGender and Media Connect vati mutori wenhau Studio 7 akashaya Lucy Yasini aimboshandisawo zita rekuti Mavis Gama aive mutori wenhau aigona basa zvikuru uye achitaurawo mitauro yakawanda. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 navaMasuku.
Tine urombo zvikuru nekurasikirwa naLucy Yasini uyo wandakatanga kuziva pakauya kuZBC achipinda ari kuRadio 4 yakunzi National FM, tikashanda tese kubva paidzidzira zvokushamarara achisimukira achiita maprogramu akanaka kwazvo mundimi dzechichewa, ndevele pamwe nechishona. Lucy aifarira kuita zvese zvaanenge atumwa asingati iye aiwa izvi zvinoitwa naNangana kana kuti aNangana.
Munoona kunge acharangarirwa sei?
Lucy acharangarirwa semushamarari akangozvipira kubva pakatanga kushamarara kuti ashamarare nenzira yepamusoro mundimi dzese dzaaishamarara nadzo dzechewa, ndevele neshona, akatsetseka mukushamarara kwake. Uyezve akanga ari munhu asingatye kuti iri basa nderevanhurume kana kuti nderevanhukadzi, aikwanisa kutumika kwese kwamune mamutuma kuti enda unotapa nhau kana kuti enda unoita maprogramu.
Vaimbotungamira nepenyuro yeZBC Radio 4 vaJohn Masuku vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mm-hmm. Magweta echizvarwa cheAmerica Taylor Christian Thompson uyo ari kupomerwa mhosva yekushanda nechikwata chiri kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yeDRC anoti akaitwa akafira mberi ari mujere. Thompson ari pakati pevanhu makumi mashanu nemumwe vakasungwa nemhosva iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tine hurukuro namuzvare Pedzai Siwela, chizvarwa cheZimbabwe chiri muJohannesburg, South Africa. Muzvare Siwela vakasangana nedambudziko rekuti murume wavo Wisby Chidakwa akasungwa musi wa 3 ndira gore rino kwakare kuSouth Africa, akatongerwa kugara mujeri kwemwedzi misere. Mudzimai wavo anoti dambudziko ravere kuti akasiyiwa aine pamuviri. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pafrondetura kwavakaita ivo vakati ndaidresa moto, saka ndaida kupaka zvakanaka bhaki ravanoshandisa. Saka vari mukupaka kudaro pakabva pasvika moto yewaiti 4x4 yanga ine mapurisa anga asina mainifomu. Ndobva vasvika ndobva vatitisee pasipoti, ndobva vabuditawo chi pasipoti yavo. Zvishuva pasipoti yavo yakanga yakadi yakaexpire, yakaexpire ne4 months. Zvadaro ndobva vanzi pasipoti yavo yakadi yakaexpire vakationgwa, vakati tingadi tingatarirai. Pavari kutichiregewo ndiitoo mari yandinayo ishoma ichi vandivapei, ndipo vakabva vasunga. Ndobva vatora kwa pasi vakatanga kurowa, ndipo vakatanga kurowana nechi nemapurisa aya kusvika vazoruma umwe mupurisa ruoko.
Saka vasungwa vakagara nguva yakadii vari muusungwa vasati vaenda kudare?
Vakaita 3 days. Vakasungwa seweniti ndobva ndaenda kunovaona ini mangwana tese. Pandakaenda kunovaona pavisiting ao vakanzi avapo, vatorwa nemapurisa akavasunga. Asi isisi kuti tine mapurisa akavasunga, mapurisa aya haanga asina chaoneki, vaingonzi avapo vari paof kuti tinze zvisi rekuti pari kudiwa chiine chii, nekuti mapurisa aya akabhatitira pasipoti, akatora laisensi, avati vachituka vakabva vatorasa. Saka ndozvimwe zvakazoita kuti murume wangu ataure kuti handina mapepasi.
Saka dare rakavapa mhosva ipi kuti vazotongwa?
Dare rakavapa mhosva yekuti izvoni wakaramba kusungwa, wakawanikwa wakapaka mota zviri rongo, wakaoverstay muSouth Africa. Yechifuo yachona chikanzi izvonanzi wakarova mupurisa, chikanzi yachona chonanzi wakambotengesa doro muSouth Africa. Ofisi iva vanambotia tengesa doro muSouth Africa.
Saka vakapiwa mitongo wenguva yakadii mujeri?
Vakapiwa 8 months.
Tinoona kuti imi tanzwa muchitauro wenyaya yekuti makazvitakura, muri kuwana here rubatsiro rwokuti munge muchirarama?
Inini paizvino ndiringoitawo mahostel. Kana ndafonerwa kunzi kurudiwa munhu webasa part-time job, ndoko ndoenda ndodi ndoshandawo, ndounganidzawo mari yavo ndichakasenga.
Toti pane vakateererawo pane ino nguva vanenge vachida kukubatsiraiwo, zvii zvamungati moda kubatsirwa nazvo?
Tizanai tingakumbira hanzo kuti vandibetsero kapreparation nemari yeriyo. Chikafa hangu ndinodi ndinozvibatsira ndinozvianira.
Vanenge vachida kukubatai vanokubatai panhamba dzipi?
+27 679 861 771.
Dzokororai zvakare,
+27 679 861 771.
Avo vanga vari muzvare Pedzai Siwela vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Musi wa 19 Chikumi, nhasi izuva rezororo muAmerica rinonzi Juneteenth, iro rinocherechedza zuva remugore ra1865 apo pakapera utapwa matunhu akambenge abuda mubatanidzwa wemamwe matunhu emuAmerica kana kuti Confederate States munguva yekurwisana kwezvizvarwa zvemunyika iyi. Mukutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica iri kugore rino, vari kukwikwidzana musarudzo vaJoe Biden navaDonald Trump, vose vari kuenda kuvavhoti vechitema munguva ino. Muturi uwe na uu we VOA Scott Stenz anotipa nya iye iyo muno verengerwa na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Mutungamiri wenyika ya Amerika wa Joe Biden vebatore Democrats vakaita konzati kumuzinda we White House yekucherechedza Juneteenth zuva iri risati rasvika. Va Biden vakati,
"Our history is not just about the past, it's about our present and our future. It's whether that future is the future of all of us, not just for some of us."
Noronde edu haisingori kwatakabva. Ine ranasi neramangwana. Chakakosha ndechekuti remangwana iri nderedu tese, kwete revashoma.
Va Biden vakati vavari kukwikwidzana navo musarudzo, vari kuedza kunyora patsva noroondo.
"They're all ghosts and new garments trying to take us back. Well, there are. Taking away your freedoms, making it harder
for black people." Zvitsaro zvakapfeka nguo itsva zviri kuedza kutidzosera kumashure. Vari kutora rusununguko rwenyu kuomesera vatema kuti vasavote kana kuti vhoti yenyu isaverengwe. Kuvhara mikova nemikana, kurwisa kukosha kwekusiyana kwetsika nemagariro, pamwe nekushanda, pamwe nekushandidzana. Nekuti vavhoti vechitema muAmerica vakavhota, Kamala neni tave mutungamiri nemutevedzeri wemutungamiri weAmerica. Nekuda kwenyu.
Chikwata chiri kutungamira kutsvagira vaDonald Trump rutsigiro chakaparura urongwa hwakanangana nevatema kuti vavhotere vaTrump kana kuti Black Americans for Trump nemugovera apo vaimbove mutungamiri wenyika ava vakataura nevavhoti vechitema pane imwe kereke muMichigan. VaTrump vari kumirira bato reRepublican vakati,
"It's a very important area for us. We've done more for, and I say this, I say it proudly, more for the black population than any president."
Inharaunda yakakosha zvikuru kwatiri. Taita zvakawanda. Ndinotaura izvi kuvatema kudarika vamwe vatungamiri vese kubva kuna Abraham Lincoln. Chinhu chikuru kwazvo ichocho.
Vakati vavhoti vari kurasikirwa nemabasa zvichikonzerwa nezvavakati mamirioni evabva kure. VaTrump vakati,
"Every state is a border state. You've heard that. But they're coming into your community and they're taking your job. They're affecting the African Americans. And then after that..."
Dunhu rose idunhu rine miganhu. Makazvinzwa nezvazvo. Asi vari kuuya munharaunda dzenyu uye vari kukutorerai mabasa enyu. Vari kukanganisa rudzi rwechi African American. Mushure mezvo kuchange kwave nerudzi rwechi Hispanic American kudarika mamwe mapoka ose.
VaTrump vakati nharaunda dzevatema dziri kukuvadzwa zvakanyanyisa nekuparwa kwedzimhosva pasi pehurumende yava Biden.
"The crime is most rampant right here and in African American communities, and more people see me and they say, 'Sir, we want protection. We want police to protect us. We don't want to get..."
Kuparwa kwedzimhosva kwakawanda kuri muno munharaunda dzevatema vechi African American. Uye vanhu vakawanda vanondiona vanoti, "Vakuru, tinoda kudzivirirwa. Tinoda mapurisa kuti atidzivirire. Tinoda mapurisa kuti atichengetedze. Hatidi kubirwa kana kubatwa kwiyo, kana kurohwa kana kuurayiwa, nekuti tinoda kufamba mumigwagwa kunotenga rofu rechingwa."
Umbo hune FBI hunoratidza kuti kuparwa kwedzimhosva kune mhirizhonga muAmerica kwakadzikira munyika yose mumaguta makuru nemaduku. VaBiden vakati vavhoti vechitema vakaita kuti vasarudzwe makore mana adarika uye vanoda rubatsiro rwavo zvakare. Vakati,
"Because black Americans voted, Kamala and I are president and vice president of the United States because of you. That's not hyperbole. Because you voted, Donald Trump is defeated former president. Now with your vote..."
Nekuti makavhota, Donald Trump ave kunzi aimbova mutungamiri wenyika yeAmerica akakundwa. Saka nekuda kwevhoti yenyu nevhoti yenyu muna 2024 tichaita kuti Donald Trump akundwe zvakare.
Makore mana adarika zvikamu zvisere kubva muzana chete zvevavhoti vechitema ndizvo zvakavhotera vaTrump. Ongororo yePew Research yesarudzo dzegore rino inoratidza kuti zvikamu gumi nezvisere kubva muzana zvevavhoti vechitema zviri kutsigira vaTrump. Kukwira kwehuwandu kunogona kuita kuti kuve nemusiyano mumatunhu anonetsa kuziva kuti achakunda ndiani, anosanganisira Michigan kana kuti maswing states. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau VOA Scott Stenz yamaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Vatereri msakanganwe chirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi. Apo tichatarisa kutoreswa miko kwaitwa Vasiru Ramaphosa uye mutongo wedare repamusoro-soro muSouth Africa panyaya yemagwaro eZimbabwe exemption permits. Sezongwa yedu yapera rikaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vatora miko yekutungamira kwemamwe makore mashanu. Aiwa tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina standikile mhlanga munaudze isindebele.